A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 live from the Voice of America on Wednesday, May 31st, 2017. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the Zimbabwe special dispensation permits that were issued to more than 245,000 Zimbabweans in South Africa and are due to expire at the end of the year.
There's been misinformation about the permits regarding their renewal at the end of the year on December 31st, 2017.
There's also been press reports quoting Home Affairs Minister Hlengiwe Buhle Mkhize as having said that Zimbabweans should renew the permits before they expire. But Studio 7 has proven that the messages are false.
Tonight we are hoping to unpack the truth regarding the permits through our guests, and we'll also invite you, the listeners, to call us with your contributions.
And to join us, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And so tonight, let's hear your views on the Zimbabwe special dispensation permits. Phone us directly at 001-202-619-2077 and we will definitely call you back.
Wongu nasi vadiva vateereri nevatariri pachirongwa chedu cheDiaspora Live Talk. Tiri kutarisa kana kukurukura nezvenyaya yemashoko ari kubuda pamusoro pemagwaro anobvumidzwa zvizvarwa zveZimbabwe kudzidza pamwe nekushanda nekugara muSouth Africa zviri pamutemo kana kuti maZimbabwe special permit. Atiri kunzwa kuti pane mashoko ari kutenderera kuti gurukota idzva rezvemukati meSouth Africa vakazivisa kuti kubva mangwana anove 1 June vanhu makwanisa kuenda kunomutsiridza kana kurenyuwa magwaro enyu kusvika musi wa 31 December 2017 vachikurudzira kuti muite paine nguva kuti musazorasikirwa nenguva. Asi mutsvagurudzo yaitwa ne Studio 7 pamwe chete nehurukuro dzatiri kuitawo nemi zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa tiri kuona kunga mashoko aya asina chokwadi, nokuti hapana vati vatsigira vahurumende kuti ichokwadi. Tamboedza kuti tibate veboka rezvemukati menyika ivavo, asi takundikana kuti tinge tichikurukura navo nhare dzaachingorira dzisingadairwi. Asi vakanga vaine chekuita nenyaya idzodzi kana hatingati mastakeholders, kubva pakatanga nyaya idzodzo vatataura navo vari kuti dai paine zvitsva hurumende yeSouth Africa yanyanyotirasisa inoisa padande mutande kana pawebsite pavo tozviona munhu wese wozviziva. Uyewo magwaro emuSouth Africa kana mapepa nhau haanonoki kutorawo nyaya dzakadaro vachidzishambadza. Saka ndonyaya yatatikurukure nhasi. Fonai kuno kuStudio 7 Live Talk Diaspora Forum. Chirongwa ndechenyu Gande.
Yebo Jonga, lamhlanje ke Zulukandaba Mthwakazi Omuhle siyadibana njalo ngolwesithathu ilanga lenu zizalwane zeZimbabwe ezingaphandle kwelizwe, kodwa ke siyanxusa lani elikhona elizweni eZimbabwe lilakho ukuthi lisitshayele ucingo sixoxe. Udaba ke lamhlanje lusegudwini ludaba lwamaphepha, amaphepha la awokuhlala lokusebenza okusemthethweni eSouth Africa okuthiwa khona ngamaZimbabwe special dispensation permits. Amaphepha la siyazi ukubana aphiwa izizalwane zeZimbabwe sokule minyaka emibili edluleyo. Ngomnyaka odluleyo a-extendiwe kwathiwa khona hayi siyalipha omunye umnyaka, kutsho khona lo wona lo esikuwo ukubana usiyaphela kuzaba-ke lokuguquka kwesimo esingakaziwa okwakathesi lanxa nje besike satshelwa ukubana amapermits lawa alakho ukuthi angasasebenzi. Kuthe-ke kunjalo ensukwini ezedlulele lapha sibone ebulenjini lasemaphephandabeni bathi bona unkosikazi Hlengiwe Mkhize usefakeke imbiko yokubana sokumele kuqala nje inyanga nale eqala kusasa ekaNhlangula abantu sokuyamele balungise babuyele bayenze lokho okuthiwa ngesilungu ukurenewa kodwa ke sithe sicubungula lolu daba sikhuluma nje labanye sisaya lasebulenjini bogatsha olubona oluphathelane ngakhona lokhu okwamapermits sabona ukuthi hayi imbiko le ayisoqiniso yiko nje lamhlanje sifuna ukuxoxa ngakho lokhu ke ukuze siyazi ukuthi kathi kahle kahle kwinokwenzakalayo jonga
Ndizozo Chris Hanzi simbi inoro waichapisa ukanonoka haibvumekita zvaunoda ngatirovei simbi tavana va Ngabuto Nicholas Mabena vanoshanda neZimbabwe Community South Africa va Mabena welcome to Studio 7 Live Talk.
Thank you so much evening to listeners out there.
Thank you so much. Maybe you can start by clarifying the issue on the Zimbabwe special permits information that is being in fact sent out by these WhatsApp and other groups, and also I understand some publications also did quote you over this story or this information. May you clarify this?
Well, thank you so much. The correct position is that the Minister of Home Affairs, Professor Shengwe Mkhize, has not yet made an announcement with regards to what will happen beyond the 31st December 2017 to the holders of the Zimbabwe Special Permit. They are the only authority who can speak on that and make a clarification. What we have been saying, hence we have to release a statement yesterday, that is, any communication or statement purported to be from the Department of Home Affairs, which is not in their website, it is fake, it is not accurate. What we know for a record is that the then Minister of Home Affairs, Honorable Malus Kikaba, was going to make a statement on what was going to happen to the future of ZSP holders. We engaged him. You will also recall that before he was moved to the Ministry of Finance, he had an international migration seminar where even the Zimbabwean Minister, Honorable Chombo, attended, and the issue was discussed between the two ministers and also with other subject ministers, including the Deputy Minister of Home Affairs in Lesotho. So after that international migration seminar, the minister was meant to make an announcement. Unfortunately, he was then moved to another ministry. When the current Minister of Home Affairs came in, upon presenting his budget speech, he did speak to Radio 702, where he said that they are doing an audit on the holders of Zimbabwe special permit, and once that audit is done, they are going to make an announcement. So up to this date, there's no communication from the Department of Home Affairs. But we know these statements that are circulating on social media, they are fake, they are not authentic.
Thank you so much, Chris.
Yes, Mr. Mabena, you are quoted in one of the stories. What is the situation regarding that particular quote?
Unfortunately, the journalist Silas Nkala of Newsday used a fake statement. He never spoke to me. He never spoke to any of the officials of the Zimbabwe Community in South Africa. When we saw that statement, I did indeed call the number that was provided, and the person whose number appeared on that fake statement said he did not even know how his number got into that statement, meaning the statement was fake. So what Silas Nkala should have done was to check with us if that was a consenting. I did even post on my Facebook page that statement, and at the top I wrote that in the following statement is fake and people should not take it seriously. Probably Silas Nkala did not read the opening line. He simply saw it on my Facebook, and then he took it as it was, and then he posted, quoted me as saying that statement is authentic. I've never spoken to Silas Nkala on that statement.
Thank you so much, Mr. Mabena. Please do stay on the line. Chris, we are now joined by Ms. Diana Zimbudzana of the Zimbabwe Exiles Forum. Mr. Zimbudzana, Magadi. Aiwa tiri wapenyu tinotenda kuti mawana mukana wekupinda muchirongwa chedu nyaya tiri kurukura ndiyo yemashoko ari kutenderera aya mumadande mutande mawhatsapp mapepanhau mamwe atorawo pamusoro pemashoko ari kunzi akataurwa negurukota rezvemukati mesouth africa mai Mukize ekuti zvizvarwa zvezimbabwe kubva mangwana musi wa 1 june zvofanira zvakutanga kurinyuwa kana kumutsiridza magwaro ezimbabwe special permit ayo ari kuexpire musi wa 31 december mungatitaurirwo kuti imi sesangano rezimbabwe exiles forum zvinhu zvakamira sei tichiona kuti ndimi maimboita misangano yekuzeya nyaya idzodzi pamwe chete nehurumende yesouth africa
kana nesu takatotumidzirwawo matsamba iyayo nemazimbabwens ari muno achitonetsekana kuti ko izvi zvaziiti tirevererei ichokwadi here kana kuti kunyeba ini ndikati kuda zvimwe izvi zvakandipotsa ndokumanya pawebsite yehome affairs paya kunotarira ndikaona hapana nyaya yakadero saka mashoko aya mhene kuti akabvepi hationi semashoko echokwadi nekuti chirongwa chinobata zviuru mazana maviri ezviuru zvevanhu achingava chirongwa chingaitwe muchiwandewande chirongwa chinofanira kutoburitswa pachena kuti vanhu vatevavo vese vari nepaine pai vazive saka kana zvaakuzongobuda zviri zvishoma kudaro handioni zvine chokwadi mazviri
tiri kunzwawo mumashoko iwo anga achitenderedzwa aya kuti vanenge vachinorinyiwa vanenge vachitarisirwa kubhadhara kamari tomboti dai kuri kuti ichokwadi vanhu vari kubhadhariswa here mari kuitirwa mapepa
hongu pavakarinyuwa muna 2014 vanhu vakanga vachibvisa mari tinodaira ndofunga kuti uchiri kuyeuka kuti vanhu vakabvisa mazana masere nemakumi manomwe 870 rands kuti vaitirwe basa iri asi mari iyi yakanga ichipinda muhomwe dzehurumende haisi mari yakanga ichipinda muhomwe dzevanhu kwete saka dai zvanga zviri zvechokwadi tinodaira kuti panenge paine kamari kanotibviswei nekuti ivo vehome affairs mukutaura kwavo vanoti kamari aka kanobetsera kuti vave neyatim inonzi dedicated team for that project saka zvinenge zvoda kuti paite kamari kekuti kavabetserewo zvishoma
aiwa maita basa ramba hanyu muri parunhare Chris ndofunga zviri kutaurwa na what Ms. Mbudzana is explaining is also the same as what Mr. Mabenas just said. Maybe you can throw a Ndebele question.
Yeah, Mnumzana Mapena. Mnumzana Mapena.
Yeah, but Nyabuza, unjani babu.
Yeah, ungasela ngaloku okwe mali sikuzwayo ukubana bekumele abantu bakhiphe izimali. Kanti kungakwi ukuthi kulabantu yini abafuna ukutshontshela abanye imali.
Abantu abafuna ukutshontshela abantu imali bavele bakhona. Bajayele ukukwenza ukuthi bethi bona bancedisa abantu ukuthi bathole amapermit babathathele imali la leyo statement akade ivele iphumile kwafakwa ama-phone number injongo kade kuyukuthi abantu bagijime baye lapho abantu bathathelwe imali kodwa ngithi siyakwazi ukuthi uku-aplaya i-permit umuntu uhamba ema-ofisini e-VFS vele u-aplaya online bakunike usuku kumbe i-date ubusuhamba khona sebekubizile usiya submitha amaphepha akho bakhona-ke futhi abanye akade besebenzisa ibizo mbigama nakwandebele ingonyama umakhosonke Mabhena besePretoria besithi bona bayindebele kingdom balungisela abantu ama-South African ID bathatha ama-300 rands abantu konke lokho kungasilo iqiniso abantu nje bedonsela edakeni ibizo lengwenyama umakhosonke Mabhena entweni angekho phakathi kwayo sesike saba layo ingwenyama uMabhena sakhuluma ngakho laye wakutsho ukuthi uya uyeza ukuthi abantu basebenzisa ibizo lakhe belisebenzisa ngendlela embi uze wakwafika esigabeni sokuthi abize amapholisa amapholisa ahamba ayi-raida lelo ofisi ePretoria baningi ngaphandle-ke abantu abazama ukuthi bazinothise ngokuthi barobe abantu ngendaba zamafamily.
Jonga, that's quite interesting. Maybe Mr. Mabena, you can just summarize what you said in English.
I'm saying that yes, they are cross out there or individuals who are running scams. That statement had four numbers. The intention or the motive was for holders of ZSP to contact that number and then be made to pay some money. What we also know in the last 2 years or so, there was a group in Pretoria which used to call itself the Kingdom of Ndebele, where they were saying they were processing IDs for Zimbabweans, particularly from Matabele land, claiming that they are from Kwandebele, which was not true. I've had occasion with, together with the Mabena family, to meet His Majesty, the King of Ndebele, Makosonke Mabena, and we have raised that issue, and the King, he had said people are misusing his name. He has never instructed anyone to do what these people are doing. Upon hearing of that scam, he did inform the police, who then raided the state office in Pretoria. So King Makosonke Mabena, he has no relationship whatsoever with the people in Pretoria who are using his name, claiming that they are processing IDs for Zimbabweans of Ndebele origin in South Africa.
That's scary. Maybe Muzare Zimbudzana Mungangu Pinda Opanya yu kuti toti macho kwaya arukuta urwaya yanga atiri echo kwaya disezuri kubuda ivanga vachitenderedza mashokaya chicha vanga vatarisirwa kuwana kana vanhu vanga vachirinyuwa mapemits vanga vachizongoenda kumahofisi eSouth Africa Home Affairs vachinorinyuwa mapemits avo.
Ndinobvumirana zvikuru necollege yangu Mabena kuti vanhu vakafambisa nhau idzodzidzi vanhu vanga vakuda kutotsvaka chouviri mupesheni yavanhu. Dambudziko riripo nderekuti izvi vanhu vanenge vachiverenga mwaka vachiona kuti mwedzi yaza yakutopera zvichauya kusvika zvichadi mumwe munhu ozvigarira zvake kwaanenge ari otoronga nhau dzake odziposta pasocial media ende zvakaitira social media zvinhu hazvina nekufamba zvotofamba. Izvozvi izvi mukutikabva nhasi kunzvera tichida kuona kuti vanhu vangani vakafuna nhamba dziya vakanzi tipei mari ma300 kana ma400 tichatoona kuti vanhu iva vanogona kutosvika chiuru kana kudarika. Saka nhau idzodzo dzinoitika chaizvo zvikuru. Tinongoda kuti vanhu vedu vatarisise vasangoti chese chavaona vongochidayira kuti ichokwadi. Zvimwe zvinoda kuti vanzvere nzvere vachinyatsonzwisisa kuti mashoko aya zvaabuda akadai pamwe pese panosinzi minista anosibuda iye mbuna achitaura wani kwenye zvina haana kutaura zvabvanepi. Saka izvozvo zvinenge zvinoda kuti vanhu vatarisise vanzwisise. Vanhu ngavasadyirwa mari kunzoku. Mari inonetsa muno munyika yevatoro. Chengetai mashere nenyu mutengere vana chikafu nemagumbezi kunze kotonhora uko.
Good advice. Thank you so much. Please do stay on the line, Chris.
Yes, Jonga. Silo mlaleli uNyathi uJabulani Nyathi ose South Africa. Siyakwamukela kuhlelo babuNyathi.
Ngiyabonga elinjani lakhona ngapha.
Hayi, siyaphila. Ungaphi kweSouth Africa?
Ya, ngiseJoburg eRandfontein.
Usegoli kanye. Ungasiphathisa usiphe imbono yakho ngodaba esilalo namhlanje.
Ngodaba esilalo namhlanje babuJonga ngibuhlungu kakhulu mina ngento eyenzakalayo. Abantu bakithi bagcwele la. Kusemakhaya asihambi nangesikhathi sokuvota nokuthi sisakasiyi kodwa siyakhala singaphandle. Sifuna ama-permit abomathelwane ukuthi basisize. Kambe omathelwane bazasuka lapho bayasivukutela yini ngalo ukuthi silungise lolu hlupho esilalo ekhaya? Angeke. Mina ngicabanga ukuthi noma i-South Africa ingathi khona abantu ababuyele ekhaya. Mina ngibona ngani ku-right ngoba singasinisa ama-permit asibuyeleni sovota silungise umuzi wethu. Singakhali sisemzini yabanye abantu. Kanti sefuna kuyini silungise umuzi wethu ngale. Abantu athukeleni ekhaya.
Kodwa wena ubona ungani ungathiwa wena ubuyele ungabuyela?
Ngiyabuyela vele. angifuni kuflathela umuzi.
Mm.
Ngibe usupho lusekhaya ngalingizela ulungisela uma nqanda uflathela.
Yeah, sure.
Abantu asibuyele emakhaya. Siyeke ukukhalela izinto zikamakhelwane, uthi sigcinwe ngumakhelwane. Yena umakhelwane akasakwazi ukuphefumula, sina sile ndawo yethu lapho esifanele siyilungise, sizihlalele khona kuhle khona ngale. Hayi kwesihluphana nabanye abantu. Asibuyele emakhaya, siyeke into zamapenicillin. Siyilungise lokho okuhluphayo. Sibaningi kakhulu 280 something thousand abalama permit, nalaba abangalama permit kusho ukuthi 3/4 yeZimbabwe isemazweni kodwa bayakhuluma ababuyeli ukuyalungisa izinto zabo ekhaya. Asibuyeleni sebenza singadinga ama permit abantu sithi singalungise ke bese sibuya-ke sizodinga lawo ma permit ngoba bazasinika.
Hayi kuyezwakala, isibongile kakhulu ngembono yakho baba Unyathi.
Ngiyabonga lami kakhulu.
Okay. Jonga.
Tinemwe mtereri tinava busumani varukariba makadi.
Doi makadi va jonga.
Aiwa ndiri mupenyu wa busumani kuri sei ukariba huko.
Ah ukariba kuri nani chando chete mudharo.
Aiwa hanzi kana chando chika charova kudai zvichauda kuchiona kuti hamba dzinogona kukwira muti here kana sai dzakwira muti hachiri charova.
Tuwakiwa.
Tipei pfungwa dzenyu.
Ya ini ndakachite chikumbiro zvangu kune vanhu vari kunzo vamwe vedavo. Halo.
Taurai.
Sakanyaya maelection kapa, takachikumbiro kana takusvika kwa maelection ka. Ngavadzokowo kumusha kuno kutozobatsiranawo because hunde vari kutiza muno munyika munomu ka. Iwo da kubatsiranawo, iwo da kushandwawo. Hurumende ichinjotsire nehurumende kwawo.
Zvinoka vaka vamwe vacho vanenge vachitaka ngaambodzoka kumusha kunoti agadzirisa zvekuvhota magwaro, dzimwe nguva vanenge vasina magwaro acho iwayo kana ndongo yavanenge vachigadzirisa magwaro.
Oraiht, asi aoka nemapindiro avakaita kana vakapinda vachiita zvekujamba wose kuno kutene kutenda kuzambia tinofanira kudzokaona kujamba ikoko ndito anogadzirisawo zvinhu zviri kuno kuvhotawo.
Right, saka muruda kuti muda kuti vape mukana here vakupindurei tizwe kuna muzvare zimbudzana. Muzvare zimbudzana hanzi nava busumani dai imi muri kunze zvikuru muSouth Africa pedyo muchidzokawo kumushanguwa dzesarudzo tichivhota pamwe chete nekuti makangotarisirawo tibvise hurumende isi toga hatigona kugadzirisa nyika toga.
Iroro ishoko rakanaka jonga, ishoko ratinototaurawo isu sesangano reZimbabwe Health Forum. Kana nguva yekunovhota yasvika mukatarira 2013 imi chaimbune ndakakwira ndakapinda mugwagwa ndikanovhota. Chinhu chatinodeira kuti vanhu vaende kunovhota, tinoda kuti vanhu vagadzise nyika yeZimbabwe. Iye zvino tinochema tiri kuno tichiti tipei mapemisi, tipei mapemisi, tipei mapemisi. Asi hurumende yeSouth Africa ine mvumo yekutipa kana kusatipa. Zvakafanana naba aba havangatangi vaona kuti vana vepanext door vadya here iyo mhuri yavo vasati vaona kuti yakuta here. Kakazvi zvakanaka zvavari kutaura Bhushumani, hatidzokerei kumusha kana nguva yekuvhota yakwana, tinovhota tigadzirisa. Iyowo vanhu vanoti vakauya kuno pano paSouth Africa patidzedize vanobva varova kuti nya umwe kumusha kwati hatatombozika anonzi mupenyu kana kuti wakafa. Saka vamwotosvoda kudzokera kumisha. Handei tinovaka kana chitumba paune nguva aendera ipapo vakachimba. Kana munozvikanzi zvadii zvadii unotakurawo mukwende yako iza kuti no hampe kutangira, nekuti vazhinji vanorambira muno vanenge vakutya kuti zvinondosvika ndotangira pai ndosvikogara pai ndoduka pai handidaka chandakavaka. Saka zvakava nawo Bhushumanaye watozokurudzira vedu ngatirongei tichizva kuti munhu hamuzi medu takangopotera, asi kumusha kwedu kuZimbabwe kuriko, tinofanira kudzokera tinovaka tigadzise nyika.
Ndofunga vaBhushumani mapindurwa namuzvare zimbudzana.
Aiwa ndinotenda, ndinotenda. Kuno kumola takatogadzirira zvemhando tu, takagadzirira kuvhota gore rinouya.
Aiwa kana nesi tiri kuuyawo kunovhota, tarisirai ini naChris tiri munzira.
Oraiht, oraiht vajoko.
Thank you so much. Chris, Mr. Bhushumani was just urging Zimbabweans in the diaspora, those who can manage to go back home and vote during election time, he's saying they should not expect Zimbabweans in the country.
The same thing that Mr. Nyathi, the previous, the other caller was saying, that, you know, it's not good for you to be crying for payments instead of going back home to
make sure that you put your house in order first.
Yes.
Thank
you. Chunga, let's take a quick commercial break and we'll be right back. Samalami nguChris Gande, nanzi inhloko zendaba zethu lamhla. South Sudan, amasotsha alitshumi lantathu etheswa icala lokudlwengula abaphathisa ngokudla abahlanu lokubulala omunye wabo. Morocco, inkulungwane zabantu zitshengisele edolobheni leHosiema zifuna umkhokheli wazo akhululwe esigabeni seRif. Somalia, inhlanganiso yeWorld Food Program idinga uncedo lokuphathisa eleSomalia okulabantu abayizigidi eziyisithupha abalambayo. Kenya, injanji eyakhiwa ngabeChina exhumanisa idolobho leNairobi leMombasa isiqale ukusebenza. Kenya, inkampani eyakha linjanji yakha njalo lesikolo seprimary esabohlobo lwesemasayi duze ledolobho leNairobi. Kwanele bakithi okwalamhlanje, sidibaneni njalo kusasa. Yes, Chunga, that was a roundup of what's been happening in Africa. Well, let's go back to our show and let's go to Mr. Ngabuto Nicholas Mabena. Mabena, baba, unja.
Ngiyaphila baba.
Yeah, bese khuluma lapha ngalaba abalaleli ababili lapha aba ngiyabona ubuvezwa ukuthi bathini ngodaba lokubana kathi abantu bingaba bezihlupha ngama permits indawo bengayi ekhaya bebuye lekhaya belungisisa umumo ukuze bengabi ngabantu abacela ama permits uthi wena ngalo.
Okokuqala, ubaba uNyathi ngizafisa ukuhlangana naye e-Park Station kusasekuseni ngimbonise imchova bamakhombe aye ekhaya ahle avele ehambe ekhaya abe siyalungisa, abanye sizamthola phambili. Eqinisweni yikuthi abasebenzi balapha e-South Africa yiko kusukela inotho yethu isiwile abajeke ilizwe lethu banengomalayitha abathola impahla bezisekhaya. Ungananzelela izinto eziningi ezakhiwayo ku-construction industry ngabantu abasebenza emazweni. Abazali bethu basidwa kumbe bathengelwa ukudla ngabantu abasebenza emazweni kakhulu e-South Africa. Ungananzelela le government yeZimbabwe ZANU-PF isize sithi yona abantu abangaphandle kabathethwe imali ngoba bayakwazi abantu abale mali ngabantu abangaphandle. Yebo, abantu kumele bahambe bayevota. Ukuyavota akusiyonyanga yonke kumbe umnyaka wonke. Esikufisayo yikuthi abantu abakhonapha kababhalisele khonapha ukuvota, baregistre khona e-South Africa nakwamanye amazwe. Ama-ballot boxes abuye khonapha lapho labantu abasebenza khona, bavote abalwe, owinayo uwinile. Abantu baqhubeke bezisebenzele. Nxa abantu sebefisa ukuthi babuyele ekhaya, bazibuyelele. Hayi ukuthi kuthiwe kababuyele kuhle kuyekelwa ama-permit, abantu bayehlala ekhaya bengasebenzi belemuli abakhangelane nayo. Lokho thina sivumelani lakho, kodwa kuyavota sivumelana lakho. Kanti-ke futhi ezikukhalelayo sikhale ukuthi lalabo abangela ama-permit abakhona apha e-South Africa kumele bawaphiwe ama-permit. Abantu abaningi kulezi nsuku bayahamba besiya emarabastad besiya-renewa ama-asylum document abo, bayabotshwa. Silabantu abaningi asebebotshiwe abaselindele. Lokhu kutshengisa ukuthi abantu bayafisa ukusebenza lapha e-South Africa, ekhaya akulamsebenzi. Yikho abantu sebeze bethatha ama-asylum bengela mvumo othi bewathathe begcine sebebotshwa. Abanye besebenza bevele bengenazi incwadi yesemthetho yokubasebenza. Kodwa siyabonga ukuthi kule nto okuthiwa yi-White Paper on International Migration esibuyile, esithemba ukuthi izanceda uzulu omningi ongenawo amaphepha ukuthi labo babe lamaphepha le kuthiwa yi-SADC work visa.
Hayi, kwezwakala ungabamba nje sithatha umlaleli.
Christina Mkoma Tatenda vari ku South Africa. Magadi Mkoma Tatenda.
Ndinofara magadi zvenyu.
Aiwa tirova penyu kuno. Dzorai mbichana volume ye radio yenyu kuti tinyatsonzwana.
Ya yadzika.
Ah, thank you so much. Tipei pfungwa dzenyu pamusoro penyaya rukurukurwa.
Inini ndine mubvunzo. Ndoda kutanga ndabvunzavo vanomirira zvizaro zveZimbabwe zviri muno South Africa. Kuti ivo zvavari kuitirawo vamwe vanhu vasina mapemita ava ndezvipi, nekuti nyaya dzavo zhinji kana vachitaura vanenge vachingotaura vakamirira vanhu vanawo mapemita. Zveavo vamwe vateereri vambotaura vachiti vanhu ngavaende kuZimbabwe kunovhota, hapana chakamboipa kuti vanhu tiende kunovhota, asi dambudziko riripo ndere mhirizhonga yematongerwo enyika. Ivo vanhu vakatiza kuuya kuno kuSouth Africa kusi kuti takada kuya kugara kuno. Kumusha tinoda kugara zvee, tinoda kudzokerako, asi nhau yekurasikirwa neupenyu nemidziyo nemhirizhonga iri munyika medu ndo yakatifoseredza kuti tiuye kuzogara kuno.
Pakanaka Mukoma Tatenda. Kuti tipe vadare vedu nguva yekuti vapindure, imimi tine mumwe muteereri akabata parunhare, bheta tingoti tipe muteereri yemukana otaurawo, then kana tapedza nemi vadare vedu vozokupindurai. Maita basa.
Yese siyakubekezela, ubekezela ose South Africa, kunjani?
Hey, yaphila njani?
Hayi siyaphila, ungaphi kwe South Africa?
Yese Soweto.
Ah, use Soweto.
Eh.
Ah, ungasipha imbono yakho ngodaba esilalo.
Ngiyabonga. Umbono wami kakhulu kadzimisa ubabe khuluma ukuthi yena abantu bangathiwa amavoti kuti babuye bavote beseSouth Africa. Yebo, kuyabe kulungile, kodwa ngoba uzokhuluma nje ubaba ngomlomo uyakwazi ukuthi umphathi waleli yalizwe umntando kayiphikiswa, ungazi uthini uthini, uzothetha ngokukhuluma nje kuphela, ungalanto ozoyenza futhi kungela plani. Singaya emakhaya khona siyovota, ufike uvote uthi uvotile kuthi akekho omunye ozongena la kulesi sihlalo, kuyojike futhi uzoba luhlupho konala. Phela leli lizwe labanikazi ene bayalifuna yonke indawo le esihleli kiyo. Mina ngisenyulenzi konala, yona indawo engihleli kiyo bayifuna abanikazi ukuthi ngabe angikho lana ngabe bahleli bona, ngoba vela sikho kithi. Kodwa-ke ngendlela yokuthi siyahlupheka ene siyakwazi ukuthi uhlupho yiluphi, akula plan ukuthi singenze njani ngaphandle kokuthi sivote. Singavota yebo, ale futhi kuphuma sizokwenzani ngalokho, yabo. Ukuthi sinenganenge la basinikeze lawo maphemithi sibe nawo, sinenganenge mhlawumbe angazi emadleni enkosi, ngoba naye la inkosi ngazi siyithembe yayidlula ukuthi sisize ngesikhathi segugrawundi, sesize siphelele emazweni abanikazi sithwa labo besibulala kungelanto esingayiyenza. Ilizwe silalo, kodwa-ke kukhona okungafuni ukuphuma khona. Ihlupho loluyaolukhulu lolana mpela olumele ukuthi ngabe lufakele izibuko ezinkulu kakhulu ezedlula lezi esizifake manje. Ukuvota yebo singavota, kodwa vele kuzayihlula. Yabo, laphana into esifuna kuphela nje abantu bakithi abazame elinye iqhinga ukuthi bamcele ukuthi alibizele lapha alidada kona kuhanjelelana.
Hayi,
asonhlalo lehlalwa ngabantu belelizwe labo, kodwa-ke ngiphelele egangeni khona. Ukusetshenza abantu bayasebenza la bahambisa imali lekhaya, imali lekhaya iyathekiswa, sofanele ukuthi uyisheye, kanti yona uyayihluphekela ngapha. Awulancedo olutholayo ukuthi usizwe ukuthi ngoba uyayihambisa imali le ilakho ekwenzayo ngale, iyadliwa nje nawe usishiye nomuntu ohleliyo ngale, ibuye iyethenga ezinye izinto ezingafanelanga ukuthi wena uzibe nezakho wena oyisebenza leyo mali. So kubuhlungu kakhulu. Lelizwe siyalithanda, kodwa kulanto esizoyenza ngenxa yalokho nobaninoba nokubonayo.
Hayi, kwezwakala Sibili, sibongile kakhulu ngembono yakho.
Ngiyabonga nami.
Ube lebusuku obuhle.
Hayi, lilale kahle nani.
Chris, muteereri wekutanga tisatanzwa kubva kuna bekezela mkoma katenda vanga wabunza vanga wabunza kuti kwiwe vari kutimirira mu South Africa mbunzo uri kuenda kuna va mabhena pamwe chete na muzvare zimbudzana hanzi zvii zvamuri kuitawo kune vasina mapepa nokuti tiri kuona kunge focus kana kuti muri kunyanyongoisa masimba kune vane magwaro ava ko vasina muzvii zvamuri kuvaitirawo muzvare zimbudzana munogona hanyi kupindura tozopamukana kuna va mabhena
zvizhinji zviri kuitwa nyangwe iwo mapemisi acho kuti azovepo vanhu vakanga vagara munyika nevatorwa vasina mapepa vanhu vanomirira mazvizvarwa zvemazimbabwenzi ndokumhanya mhanya ndokumira mira ndokuenda kumaminista ndokuita kuti pava nemapepa iyaya isusu hatinenge tisingakurudzire kuti vanhu vagare munyika yevatorwa vasina mapepa nekuti iye zvinoizvi kana mbavha umondi zhinji zvese zvinongoitwa zvinongozi zvinoitwa nemaforeiners asi zvichida neimwe nzira hazvichaitwi nemaforeiners zvinoitwa nevanhu vemuno asi vemuno vachiwo hwanda nomumwe kuti nyaya dzavo dzisavabate dzibate maforeiners saka isi tei tichida kuti vanhu vave nemapepers pane zvakawanda zvinoitika pane proposal yekunzi kungangoitwe inonzi sadic permit sadic permit inenge ichibata nyika dzose dzemusadic kuti vanhu zvizvarwa zvenyika dzose idzodzo vakwanise kuwana pemiti iyoyo inoita kuti vakwanise kushanda nekugara nekuita mabhizinisi nekuenda kuchikoro muno rimwe dambudziko guru ravapo pari zvino nderemaasylum seeker kumaraba status nekuti kana usingakwanisi kuwana mapemisi aya aya akatovharwa haasatori vanhu vatsva vanhu vazhinji kuti vakwalifaye kunoma mapemisi agara aripo marequirements acho akawandisa zvokuti vanhu vazhinji havagoni kuabata saka vazhinji vanozopedzisira vati regai ndinotora asylum inondigonisa kushanda nekuenda kuchikoro ndiri muno asi iye zvinozve kumaraba sari kwacho vanhu vaakusungwa zvinozambotaurwa naburu vangu namabhena vanhu vari kusungwa vaenda ikoko unosungwa wopedzisira adhipotwa vamwe vari kuenda vonosiya mapasipoti avo vekutanga vopiwa asylum paanenge achinorinyiwa obatwa haachadzorerwe pasipoti saka izvozvo inhau dzatiri kutohwereketa nezvazvo tichida kuona kuti zviri kumbonyatsofambiswa sei nekuti panenge pane kusateedzera mutemo ukari kuitwa nehurumende yesouth africa asi zvisinei kuvanhu vanenge vari muno vasina mapepa please kune avo vanenge vaine chikoro chavakadzidza edzai kuaplya mapemisi mamwe agara aripo kuitira kuti ugare hwenyu muno huve hunoendeka ndiwo izvozvo tinotozvikurudzira nekuti kune umwe anouya kuofisi kweduku anenge aine degree electrical engineering woti kwaiwe naiwe zvauri pacritical skills work visa korudi kuaply woti naasingazvizivi kuti degree rangu iri rinoita kuti ndiiaply kupemit iyoyo saka isu tinenge tichingokurudzira kuti vanhu vanenge vari munoumava vanenge vaine mapepa avo aplya mapemisi aripo kuita kuti ugari hwenyu huve nani kune vamwe vasina kana zvichiitika vetiwe ingatitei chikoro sazvakanakirawo chikoro chacho ndechekuti kana ukasashanda muno kana uda kudzokera kumusha unowana pekunotangira hongu kumusha zvinhu zvakaoma kana hanyanisi taidzo hakuna yezvino kana keshi hakuna asi tikashingirira tikabatana sezvizvarwa zvezimbabwe tinogona kuigadzisa nyika ya ikadzokera tikanoimutsa ikanaka saka kana ukadzokera wawana mapepa ako unowana pekutangira ukanzi ndikutsvakawo basa ukanzi unoda rei unowana ari kutaura zvino kana usina mapepa zvacho zvinobva zvanetsa kuti vanozongokuti chitorawo mutsvairo uyu utsvai dokinge watonzi tsvairapo saka tinokurudzira zvizvarwa zvezimbabwe zviri muno vanokwanisa tozova kuti vamwe chovuviri chinonetsa asi vanenge vachikwanisa itai chikoro mudzidze imo munowo macho kana waita kachikoro kako nyange kuzowana basa rinokupawo kachoviri chiri nani
zvinoreruka aiwa maita basa zvare zimbudzana ramba yanyu murifa runare kristi tisati taenda kuna vamabhena tabata nevamwe vanonzi mukoma Shelton Chiyangwa ndosachigaro wevechidiki muSouth Africa Province vachimirira bato reMDCT hava Chiyangwa tinogamuchirai palive talk
tinotenda
nyaya tiri kukurukurai haisi itsva kwamuri tongoda kunzwa kuti imiwo sebato muri kuibata sei nyaya yekuti magwaro vasina magwaro vanga vachigadzisa magwaro manzwa vateereri vanga vachitaura pamwewo nevane magwaro ari kupera muna December mashoko anga achitenderedzwa aya ekunzi vanzi ngavauye varinyuwe kubva mangwana sebato muri kuufambisawo sei nyaya iyi
ndinotenda mukoma Jonga chatinga de kuti titaurire vanhu veri zvinji vetu vari muZimbabwe vari muno South Africa ndechekuti Department of Home Affairs haisati yaita official communications kuya kwatingati kutaura zviri pamutemo kuti mamiriro emapemita changa akamira sei chatozoziva nechekuti minista vakati vari kuda kumboongorora vachiri pakati pekuongorora kuti nyaya idzofambiswa sei asi zvakadaro tii isusu sebato ende sevechidiki vanomirira vanhu mumazimbabwe dzasari muno muSouth Africa tine chikumbiro chatiri kuramba tichiisa kuhurumende yeSouth Africa kuti havagoni kuti varambe vachipfuurira mberi vachirenyuwa mapemits evanhu ve-245,000 chete akapiwa vanhu noreva kuti kubvira paakapiwa vanhu pekutanga ichiri kunzi DZP kwakachitozouya vamwe vanhu vakawanda zvakanyanyisa vachitiza kuZimbabwe vachitiza kushushikana kwavari pakuZimbabwe vachitiza nhamo yavari pakuZimbabwe saka hurumende yeSouth Africa inofanira kuti irambe ichipa mukana kune vamwe vasina mapemits iwayo kuti vakwanise zvekare kuti vaapply asi zvekare tiri kuramba tichikurudzira vanhu vese munharaunda dzinogara maZimbabwe kuti vasapaniki vasashungurudzike zvakanyanyisa nokuda kwekuti hurumende yeSouth Africa through Home Affairs havasati vaita official communication yekuti mapemits achafambiswa sei uye hapana chikonzero chekuti vanhu vagara vachishushika nokuda kuti kana vachinge vaita communication iyoyo munhu wese anogona kuzokwanisa kuenda kunoapply asi chikumbiro chedu isusu sebato takamirira vechidiki vanova ndivo vakawandisa zvakanyanyisa vakabva kuZimbabwe vachipinda muSouth Africa kuzosvika kurarama ndechekuti vasarambe vakangoti pane vakaapply havaendo chete vanopindurwa kuti vaite reapply tiri kuda kuti zvekare vavhure mukana kune vamwe vakachizouyawo kubva ipapo
Thank you so much. Ramba yanyu muri parunare, Chris.
Yes, Chonga. Mr. Mabena, before you respond to what I hope you heard what one of the listeners said, we maybe take another just quick break.
For Zimbabwe, providing fair and balanced news every Monday through Friday on radio. On Monday and Friday, radio on TV covering topical issues. Tuesday, Youth Connection. Wednesday, Diaspora Forum. Thursday, Women's Forum. Studio 7 for Zimbabwe.
Mr. Mabena, back to you. Would you like to respond to what one of the callers said?
Okay. What the caller from Soweto should note is that on Africa Day, we did have celebrations in Beria where we brought migrants and South Africans. That is part of what we call social cohesion program. We've been in the last 2 years or so, since 2008, we've been reaching out to South Africans to basically accept migrants, particularly those from Zimbabwe, that they are not here because of their own will. The economic and the political issues are the ones that are driving them to be in South Africa. So while we understand his point that there is pressure on social services from the local communities, but the part of the program that we do is to raise awareness within the South African community to welcome migrants that are coming from other countries, particularly in Zimbabwe. We know that eThekwini municipality will be holding a social cohesion summit on the 19th and 20th of June 2017 as part of reaching out to South Africans as well. We have been engaging what we call abahlali basemthondolo who are in Durban and then other areas to say, we are here as Zimbabweans, we are here as migrants, there is no need for us to be chased out. On the question of voting, yes, we do encourage Zimbabweans to vote. Civil society and political parties are engaged with that question. There is what is called the diaspora vote campaign, which is basically seeks to ensure that Zimbabweans, particularly in South Africa, participate in the electoral process. The other broader political questions which was raising, I prefer to answer them when we then speak on around the question on how do you protect the vote? Are we going to see what happens in 2008 or not? We'll respond when we invite us to next time. But the last point that I want to raise is that the new immigration policy or the white paper, which is coming, which has been approved by the South African government,
does not only cover Zimbabweans that are in South Africa. It also speaks to the cross-border trade that those that are in Zimbabwe or Botswana and also within the SADC region, there's going to be what is called the SADC cross-border visa. We know that people have challenges coming from Bulawayo, Harare, when they come to do business in South Africa, they are given 90 days. And in some cases, they are given 3 days at the border. But if you belong to an informal sector organization which is registered in Zimbabwe, and you will then have an opportunity to apply for what is called a cross-border visa, which we are not sure about the conditions as yet. But it will not require you to be limited in terms of the number of days visiting South Africa. So we encourage even Zimbabweans that are in Zimbabwe, are in the informal sector, take into account that 94% of the working people in Zimbabwe are in the informal sector. They should get themselves organized in the informal sector organization so that when this visa or permit kicks in, they will be able to apply from Zimbabwe, and then they will be able to do their business across the border in South Africa.
Thank you so much. Please do stay on the line. We have another caller. Tina Vamuka Makadi.
Ndinofara hangu Makadi.
Ndagona here kudaidza zita iri.
Ndiro ndivo vayadzaiwo zvaivo.
Muri kupi?
Ndiri kuPretoria.
Pretoria. Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya iri kukurukurwa iyi.
Ini nyaya iri kukurukurwa. Zvandanyanya kupindira chaizvozvo, imhinduro yababa vanyati avo. Ini vanyati handivoni kuti vanyati vanofanira kuva munhu wakazvarirwa kuZimbabwe. Vanofanira kuva vakazvarirwa kwavano kwavari ikoko, kwete kuZimbabwe. Nokuti kuZimbabwe, Zimbabwe yakasunungugwa nenhau yemheremhere zvichisimba, right, yasunungugwa zvichisimba, ikasungwa zvichisimba. Saka iko zvino nhau yavapo haisi yekuti Zimbabwe isunungugwe zvine mheremhere. Yava nhau yekuti titaurirane zviri pamutemo, yotisunungugwa zvakanaka naka. Saka zvokuti vanhu vadzokere kumusha, zvokuti dzokerai kumusha, handioni kuti zvino musoro. Nokuti mukadzokera kumusha, mozva munhu ane nzara ka anobatirwa, zvisingaiti, anogona kuti tokupa dhora unoponda vanhu apa. Inda ndajaira kunoku pangu langu mitsiba yehuku kunoku, ndichararama sei kumusha? Handina kana rimwe dhiri randioita kana kuchera goridhe racho, hakuna pokuchera goridhe racho. Saka nyika yedu tinosunungura tibva kuno tichinovhota kumusha. Zvakanaka kuti tinovhota tibva kuno, kwete zvokuti vanoti vanhu ngavaende. Ivo vanorarama sei kumusha? Vane dhiri kukava kuno kuvanotsvagei kana ivo vachiziva kuti vanogona kurarama kumusha?
Zimunguvarungovasina
havasiri specific kuda ivo vanoti vane magwaro aya esech womuno wokuti chizvagwa chomuno, ndokusaka vava kutaura saizvozvo. Saka hai, vanyati ngavatungamire tigovateveravo kumusha. Vafane kunogadzirisa tigova tinozva magadzirisiro edu. Ivo hame kuda vanoda kugadzirisa nemhirizhonga, nokuti vanoti vanhu endai munogadzirisa zvinhu zvenyu kumusha. Togadzirisa sei tine nzara? Tofanira kugadzirisa tichishanda kuno, tinobetsera vana vedu vachienda kuzvikoro, vana vedu vachigutawo vari kumusha. Isuwo todini? Toteverawo tinogadzirisa. Tichanoregesa, tichanoregesa kana zvanzi zvavo zvavhurwa zvekuti tinoregesa tigonovhota nenguva yekuvhota.
Maita basa vamukare. Gaitinzwe kuna vachiyangwa pamusoro pezvamataura izvi. Vachiyangwa, muri kunzwa muteereri ari kwakare kuSouth Africa ari kutaura vamuka.
Alright, tinotenda. Vamuka maybe chavakadati vanzwisise ndechekuti dzimwe nguva kana pachikurudzirwa vanhu kuti hande tinogadzirisa zvinhu kumusha, dzimwe nguva zvinenge zvichireva kuti azvingavachirongedza mabhegi izvozvi vanogara kubva. Zvakakosha ndezvekuti maZimbabwe vanofanira kunzwisisa nyaya yekuti kuno hakusiwo kumusha kwedu, and hatigoni kuramba tichigunun'una tichikomplaina kuti zvazvina kunaka kumusha kana tisingaende kunotora responsibility yekuti tizvisunungure pache zvedu. Saka isusu sebato tinoramba tichikurudzira zvekare kuti maZimbabwe vakagara muno muSouth Africa ngavave nemukana wokuenda kuZimbabwe kuenda kunonyoresa kuvhota, ngavave nemukana wokuenda kuZimbabwe kuzonovhota kwacho. azvibatsire kuti tirambe takawanda kunoku tichipa mutoro kuhurumende South Africa tichema chema nenyaya yemapermits sezvazvo zvatiri kuita izvozvi kuti hatisi kumbobva kuti vamangwana rinenge rakamira sei rakajekera rinokwe mapermits asi isusu tichikwanisa kunge tine simba rekuenda kunogadzira zvinhu kuZimbabwe. Mamiriro akaita zvinhu kuZimbabwe akuda chikamu chevanhu vakagara kudiaspora kuti vatorowo mukana wekuenda kuZimbabwe kuti vaende kunovhota. Haisi nyaya yekuti kana munhu akanga akurudzira kudaro zvoreva kuti iye akagara zvakanaka. Takabvira kare tichitaura nyaya yekuti vanhu ngavadzidze kuti vaende kuZimbabwe vaende kunotorowo mukana wekuti vazvimiririre semaZimbabwenzi panenge pachiitwa sarudzo. Saka saizvozvi zvinhu sechidiki tiri kukurudzira maZimbabwenzi ese tine maprograms atiri kuti tichifamba nyika yese tichiudza vanhu kuti pachangobvuwa mukana wekuti vanhu vanyorese kuvhota pavhota zvironyowani iri kushandiswa inonzi iri kushandiswa system nyowani iyoyi tiri kuti isusu vanhu ngavaende vese neuwandu hwavo vaende kunonyorosa kuvhota. Kana vachinge vavhota ngavachivhotera hurumende inova iyo ichange ine mukana yakakodzera kumunhu wese hurumende yejekerere. Ende ndinoda kuti ndiudze maZimbabwenzi pari zvinhu zvitiri pamhepo kuti hurumende iyoyo inogona kuwanikwa chete kana vanhu vakazvipira kuti vavhotere vamogenzvangirai. Ndinoda kuti ndivo vega vakatumwa naMwari, ndivo vega vakatendwa nevanhu kuti kana vakanga vasipa utungamiri zvinhu zvinonaka. Kuchema kwese kwemapemeti kwatiye takuita kuti kune kwavo kupera noko kuti tinenge tadzokera kuZimbabwe mikana inenge yavhurwa. Kana tichinge taakuZimbabwe tinotogangawa takambogara tiri munyika yeuranda, tiri munyika yataigara tichinetswa nenyaya dzana xenophobia nezvinhu zvakawanda wanda. Asi pari zvinhu zvituri kutendawo hurumende yeSouth Africa nekuchengeta. Asi kaisusuwo maZimbabwe ngatisarai bete akati tiri zvatiri munyika yevatorwa tochigutsikana. Kana kuti vanhu vakakurudzirwa kana kuti vakaenkarejwa kuti ngatiende kuZimbabwe tinonyorosa kuvhota ngazvive sekudaro, let's take charge of our own situation kuti tigone kuzvisunungura. Saka ndozvatirogona kuedza kutaura kuti vachidiki vese kana vazokwanisa kuenda kuZimbabwe kunonyorosa kuvhota uye pavanovhota vavhote neungwaro, vasavhote vakambunyikidzwa kana kuti ngavavhote vaine ungwaro vachiari kuitira ramangwana. Ende ramangwana ndere kuvhotera vamogenzvangirai.
Ndikubatei muromo wacho yangu aramba nyemuri parunhare Kristi ataenda kuna muzvare Zimbudzana. Regai tingonzwa mashoko atumidzirwa nevateereri vedu vatumidzira paviewway show na Facebook. Wekutanga muzane namo Owen hanzi, isu zvizvarwa zveZimbabwe tinoti remangwana redu harina kujeka nekuti hurumende yavamugabe haisi kujekesa kuti vamugabe vachasiya basa here kana kuti kwete, sezvo remangwana redu rinojekeswa nekusiya basa kwavo. Vakasasiya basa tabatira ura maoko nekuti kunze kwatiri kugara hatichatombodiwa ufunge. Kuuya anonzi Tinashe Dundu Sitole hanzi, South Africa ngaisapa vanhu vadzoke kunovhota tigadzirewo nyika yedu. Ndofunga kutaura kuti ngaisapa mapemiti iwayo kuvana veZimbabwe vadzoke kumusha vagadzire nyika yavo. Kuuyavo vanonzi baba Anita CJ Chenjerai hanzi, really surprised. Never not South African government should not renew some work permits which were issued some years ago, because I'm very sure those who are against the renewal of these documents are not in possession of the documents. Ndofunga ndonyaya iripo. Kuya mkoma Emmanuel Mangena, South Africa ikada kuzviita seyakanganwa ichinyima vanhu mapepa ameno zvayo nekuti zvichazokonzera kuti uori unyanyise, vanhu vachatanga kutenga zvitupa pamwe nemapemitsi kuitira kuti vakwanise kurarama, uye zvichaita kuti ruzhinji rusaende kundonyoresa. Hanzi zvinokonzera corruption, Chris.
Mm-hmm. Yeah, chonga, we are fast running out of time. We are almost getting to the end of the show. But anyway, Miss the Zimbudzana, the former minister, Home Affairs Minister Melusi Gigaba, appeared to be someone approachable, resulting in your organization and others, including the Zimbabwe community in South Africa, engaging him. What is your relationship with the current Home Affairs Minister, Hlengiwe Buhle Mkhize? Is she as approachable?
No, as of now, not yet. But we believe that as she warms up to her chair and her office, I think she will allow Zimbabwean communities to approach her, and then we can discuss situations that are affecting her.
Mm.
Remember, she has just been appointed into her office.
Oh, okay.
And to acclimatize herself and find out what's happening in her department.
Oh, I see. What about Mr. Mabena? Have you made any overtures? Mr. Mabena?
Question that we need to raise with her. We are waiting for her response. We're told that her schedule has been tight, but we are hoping that in the next few days she will give us an opportunity to have a discussion around the issue of this permit and the other issues around documentation.
Okay, Jonga.
Thank you so much. Tine muteriri anzi Constable Simbarashe varu South Africa. Magadi.
Ndikumagai nemkuma Jonga.
Aiwa isiri wapenyu Constable, riri sei basa ikoko?
Aiwa arinani.
Titaurirewo pfungwa dzenyu nguva dzinenge dzakumhanya kwasara ma minutes mashanu chete kuti tivhare
zvino. Nawiri iri mudariro yendirenda inzwa chaizvo chaizvo asi ndiri kuona kuti nhau yekuimapemits hapana chati chataurwa asi nyaya yandangonzwa chete yataurwa panhasi panews yanga ingori nyaya yekushambadzirwa kwevanhu vanongonyora mamessages masocial medias zvichinzi yes from now tikangonzwa munhu anongonyora mamessages asiriwo tikuzosunga vanhu tivavharira mujeri saka panhau dzemapemiti tiindiri kuti hangu vanhu ka mapemiti vanhu ngavapiwe but asi dai vaita kuti number yevanhu isanyanya kuwanda sereke ndiko at least vanhu tikwanise kuone mukana wekuti tiende kumusha kuzovhota because vanhu vazhinji vari kutsigira nyaya iyoyo which means vazhinji vacho havachatodikana kuenda kumusha mazvona manje zvinoita kuti vazhinji vedu manje nenyika yedu tiri kuzama kuti tirigwire nyika yedu kuti nyika yedu isununguke ibve muutapwa mairi mumadhaka umu saka isu taita titateerera kurudzira vamwewo vanhu vari kumusha nevamwe vari muno vanotungamira mapato ekumusha kuti vanhu ngatiendei kundobatsirana nevamwe vari kumusha tione kuvhota zvinhu zvakanaka chaizvo chaizvo izvozvo kana kuti tingorambe teingochema tingori kunyika ino tichingoti tiri kuda magwaro ekuti tigare zvakanaka tinogara zvakanaka but what about our country ichagadziriswa nanyika yedu iyoyo tichiramba teingochemera mapepa ekugara munyika isiri yedu munhu zvinhu zvinorwadza sereke izvozvo dai zvaidzira takawanda vache vate vasina mapepa vazhinji vacho
30 seconds chete mukoma 30 seconds
hallo
30 seconds chete mukotika
ndiri kuti vanhu vakawandisa about 3 point something million havana mapepa about a quarter ndivana mapepa saka dai taita kuti vari mapepa ndasina mapepa hatikwanisi kuende kudzoka kumusha tindovhota ndotibatsira sitereki izvozvo mune ramangwana redu.
Aiwa maita basa mukoma Constable Simbarashe. Chris is saying that he heard on the news today that the authorities will from today be arresting anyone caught peddling false information. I'm not sure whether it has anything to do with these special permits or anyone caught peddling any false information.
Fake news.
Yes.
Okay, Jonga, now we are coming fast to the end of the show. So we'll ask Mr. Mabena to give his closing argument.
Well, Zimbabweans in South Africa, they know who their leaders are. We do our best not to disappoint them, and we believe that the 245,000 that applied for the special permits will not be returned back beyond 31st December 2017. So we call on them not to panic, continue working with us.
Vachiyangwa, your last word.
Tiri kuti isusu mazimbabwens ngavasashungurudzi ngavasapanike ngavasabatikane zvakanyanyisa tichiine chivimbo nedepartment yehome affairs asi zvandambotaura kuti isusu sevanhu vanomirira vechidiko nova vakawanda uye ruzhinji rwezimbabwe ruri muno musouth africa tine chikumbiro chekuramba tichiti kuhurumende yesouth africa ngavasarambe vakamirira pa245,000 vavakapa mapemiti
chetekunachizouyawo
vamwe vakatiza vakawandaaaumukana wekuti vakwanise futi
vachiyangwa madya nguva
yevamwepemiti iwayo
madya nguva yevamwe vachiyangwa ndachiri muchangoti ga zvinotatadza kuzunzwa mashoko ekupedzisira kubva kuna muzvari Harare, Zimbudzana. Just like Chris Chingotenda, David.
Thank you so much, Mr. Chiyangwa, Shelton Chiyangwa, the chairman of the MDCT Youth Wing in South Africa. We also had Ms. Diana Zimbudzana of the Zimbabwe Exiles Forum, and of course, Mr. Ngabuto Nicholas Mabena of the Zimbabwe community in South Africa. Not forgetting, of course, all the callers who managed to get through. Those who did not, better luck next time. The name is Gande. Have good night, Zimbabwe.
Neni jonga kande miri nchikutendai nekuwe bachirongwa chedu tusanga na mshirongwa zvestudio 7 zvinotevera mara zvakanaka.